Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateriri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 13 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau akasungwa achibatsira vamwe ambuya vakange vakuwara mukuratidzira kwakaitwa muna Nyamavhuvhu. Daud Asima anomiswa pamberi pedare redzimhosva achipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. America inopa rubatsiro rwemari inodarika zviuru mazana mana nemakumi maviri emadhora iyo ichabatsira matunhu akasiyana-siyana munyika. Zvapupu zvotanga kupa umbowo muAmerica panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump yekutyora mutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mutori wenhau Daud Asima uyo akaburitswa pamufananidzo achibatsira vamwe ambuya vainge varohwa nemapurisa muHarare paida kuratidzira bato reMDC muna Nyamavhuvhu amiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi muHarare achipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Mumwe amiswa pamberi pedare iri ndiva Fabian Mashungu avaudza mutongi wedare vaRichard Ramaboya kuti vakasungwa nemapurisa vachifambira havo muguta. Asi vaAmisi navaRamafoba varikuramba mhosva dzavari kupomerwa kuburikidza nemagweta avo ari kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi vachuchisi vehurumende vati vaviri ava vaikonzera mhirizhonga musi wa16 Nyamavhuvhu vachivhara mugwagwa nekukanda matombo. Vamwe vanhu makumi maviri nevana vakaratidzira musi uyu vakasungwa vari kutarisirwawo kumiswa pamberi pedare. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kuvandudza mitemo ine chekuita nekubudiswa kwemashoko. Tabata
mamwe media reforms, handingati mamedia reforms zviri kuzvifambisa iye zvino akaenda kuparliament, panewo maclose anoda kugadziriswa nekuti kubudisa bhiri rakanaka kunoda consultation. Saka tinenge tichiconsulta all stakeholders, ndiyo process yetiri kungoita iyoyo. Asi raakuzodzoka kuparliament rozobuda raabhiri, tinoda kuti demokrasi irambe ichidzikiswa munyika medu. Zvakatinakira sevana veZimbabwe nekufunda kwatakaitawo kutoda kubvumidza kupa mukana vana veZimbabwe kuti varatidzire zvavanoziva. Zvakawanda zvinobuda nekubudikidza nemamedia reforms, vanhu vasununguke. Tinodawo kuti tiite realign maexed ese neconstitution yedu yatakaita tega sevanhu vemuZimbabwe 2018. Naizvozvo toda kuti zvinge zvakanyatso zvichiteedzerwa zvatakataura isu sevanhu vemuZimbabwe kuti ndiyo mitemo yatinoda. Saka ndoo basa guru riri kuitwa iroro.
Ko vari kuchema-chemawo kuti zvinenge zviri kunonoka zvekuvandudza mitemo iyi?
Kunonoka handizive vanenge vachichema, hamusi kuzvitaura ndivanani. Asi chokwadi ndechekuti yese zvinhu zvinhu zviri kufamba, hazvisi kumirira kuti nekuti pane vari kutsoropodza zvishamira. Tinoramba tichingofamba nemipesi yatinogona yacho iya inenge iripo kuti zvinhu zvifambe.
Gurukota rinoona nezvekupuriswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Asi mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter Vatavani Moyo vanoti hurumende iri kuita wakamba pakuvandudza mitemo.
Isu semisa Zimbabwe tino tariza kugununguna zvikurusa kuti rwaro rwakatorwa rukunonoka uyezve rwatanga zvakashata. Sekudaro vakambo iyoyi bazi rezvekupepetwa kwemashoko pavakauya vachitanga urongwa uhu vakauya vakataura nesu tikavaudza kuti tinotangira zii mukuvandudzwa kwemashoko kuburikidza nemitemo. Kasi zvose zvatakataura hapana kana chimwe chete zvacho chakakaruka chapinda mumarwaro akanga achizoparurwa akuenda kudare reparamende. Sekutaura ikoko tabva tasumuka tikati aiwazve, ko zvino zvatakanganisana nekuti mukatarisa bhiri rinotarisa nezveaccess information kana kuwanikwa kwakanaka kwemashoko ranyanyisa zviga zvinorambidzwa kuti vanhu havafaniri kuwana mashoko kuti afambe zvakanaka. Ranyanyisa zviga nenhunha ane ndemo dzinotaura kuti sei vanhu vasingakwanisi kuwana mashoko avanenge vachida nenguva yakakodzera. Saka isu takati aiwa, hazvisizvo mufambisirwo unoitwa nyaya. Nyaya kana dzichifambiswa zvakanaka, hurumende inouya yogara pasi nevari muindastri. Vari muindastri votaura zvavanotarisira nekuti vatane nguva yakarebesa zvamunoona. Makore mitemo yakauya makore maviri apfuura. Tikapeta kuita nekuimbudzira haibudi zvakanaka. Toda kuti tive tine mitemo yekuti tinobvumirana tose.
Asika vari kuti vari kukupai mukana wekuti muuye mutaure nhunha dzenyidzi dzimwe nguva vatori venhau vacho havaendi.
Zvinoitika pakuparurwa kwemutemo, mutemo unoparurwa uchibva kuministri inenge iriyo inotarisana neindastri pairi kutariswa. Zvinhu zvinenge zvakareruka kuti kana ministri ichiparura mutemo uyu iuparure zvakanaka uchitanga, tisazomirire kuti uende kuparamende kuti tindogadza. Nekuti zvinowanzokunetsa kana zvamuparamende, nekuti paramende kazhinji kacho vanowanzokusumuka vachiita madecisions anenge abva kukokasi yemapato avo.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter Vatavani Moyo vachitaura vari parunhare muHarare. America inoti yapa rubatsiro rwemari inodarika zvuru mazana mana nemakumi maviri emadhora iyo ichabatsira matunhu akasiyana siyana munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mari yapiwa kumasangano gumi nematanhatu anoshanda akazvimirira mumatunhu akasiyana siyana pasi pechirongwa cheambassador self help grants. Sangano rinomirira vagari vemugweru reGweru Residence Forum rapiwa mari yekutanga chirongwa chekupfuya huku pamwe nekuti vakwanise kuvakira vagari vekumutapa zvimbuzi. Vachitaura mushure mekuwana mari iyi, mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vati vakaona kuti vagari vanga vasiri kukwanisa kubhadhara mitero yavo kukanzuru, saka vachange vachiita basa rekupfuya huku vachidzitengesa kuitira kuti vawane mari.
Project yatakutanga tirikuedza kuita kuchengeta huku kwemadzimai emumawadzi 5 yemugwero, uyezve project iyi tirikushandisa mari yachona kuti tigone kurehabilitata matoilets ekumuchapa section 3. Mukarangarira matoilets ekumuchapa section 3 anga ari macommunal toilets ayaya, saka ndochirongwa chimwe chatozoma kuti tiite kumuchapa section 3 kuti tigone kuvakira vagari vatakaidentifya matoilets iwayo. Taona kuti vagari vari kukundikana nenyaya yemamiriro akaita nyika kuti vagone kubhadhara michero yekanzura yatiti mari yetsaya. Vagari kunyanyanyanya madzimai vakabva vati vanoshayiwa vaya vaya vakabva vati isu tatokwanisa kuita zvisingati nenzi, tinogona kuita kuchengeta huku, imwe mari yacho toshandisa kunobhadhara mari yetsaya, imwe macho ndatoshandisa mumba medu.
Sangano reZimbabwe Community Development Association rapiwa mari inoita mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora ichange ichishanda kumatunhu akaita seMutasa, Nyanga neBuwera. Mukuru weZimbabwe Community Development Association vaCamelius Machingura vati vachange vachidzidzisana nemadzishe kuti vabate mabasa pasina rusarura pamwe nekusimudzira kodzero dzemadzimai nedzevana.
Tichingokurudzira kuti madzishe angobate vanhu vese sevanhu vavo. Zvisinei nekuti uyu anopinda chechi yakati, zvisinei kuti uyu anopinda chechi yekwangana, asi kuti wangobate vanhu vachiwagamuchira vese nepfungwa dzavo muhwandu hwavo semararamiro taingoita pasi chigare. Madzishe aingoita basa iro rinokosha. Uye kungosimudzira bedzi vapfuudzire kuramba vachiita basa iro rakanaka, asi tichiisawo zvinopfungwa yekuti wakoshesawo kodzero dzemadzimai dzevana, nekuti kazhinji hazviwanzo kutaurwa izvozvo, especially nhau dzevana padare racho hapawanzo kutaurwa zvinhu zvakadaro. Asi tikazi zvikataurwawo pasabhuku, vana kodzero dzavo vaende kuzvikoro, madzimai asarohwe mudzimba, zvinokosha zvicharwa pa nemadzishe edu.
Vanoona nezvezvirongwa muJesuits Refugee Service vaKenya Sarireni vaudza Studio 7 kuti pamari yavapiwa vari kuzoishandisa kudzidzisa vapoteri 120 vari kutongogara refugee camp mabasa emaoko kuti vakwanise kuzviriritira.
Votiri kutraina marefugee mibato yemaoko kuti vakwanise kuzviriritira. Saka tiri kutraina maskills, atinotraina maskills okuti vakwanise kushanda, vakwanise kushandisa mutongogara refugee camp or else muhost community. Izvozvi tiri kundoita mamwe mabasa emaoko ekuti vanhu vakwanise kuwana chikafu. So tiri kuda kundovadzidzisa food security, saka tiri kudawo ndovaita animal husbandry ne a horticulture project. Saka tiri kuda kuita 2 small greenhouses, then tobataita pigari ne my indigenous chicken. Ndoma projects atiri kuda kuvadzidzisa.
Vachitaura pachirongwa chekuzivisa vari kupiwa mari yerubatsiro iyi, mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian A. Nichols vati chinangwa chavo ndechekusimudzira vagari vemuZimbabwe kuti vave neupenyu huri nani.
$425,000 going to 16 organizations ranging from about $9,000 to $10,000 is the smallest, all the way up to $250,000 is the largest. The objective is to help Zimbabweans lead better, more productive, healthier lives.
Mamwe masangano anorubatsira anosanganisira Rujeko Home-Based Care, Southern Africa Crisis Management Agency, Spread Grace Community Development Trust nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare House of Representatives ratanga nasi kunzwa nyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekutyora mutemo nekuita zveuori kana kuti impeachment nekuda kumanikidza Ukraine kuti vabatsire kuongorora mhuri yavaJoe Biden avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Asi vaTrump vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vange vachipa uchapupu nhasi mumwe mukuru kumuzinda weAmerica muUkraine vaWilliam Taylor uye mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaGeorge Kent. Vange vachitungamirira bato remaDemocrats mukubvunzurudza vaviri ava ndivaAdam Schiff vanowasa chigaro wekomiti yezvekusora iri kuferefeta nyaya iyi.
Russia invaded the United States ally, Ukraine, to reverse that nation's embrace of the West and to fulfill Vladimir Putin's desire to rebuild a Russian empire. In the following years, 14,000 Ukrainians died as they battled superior Russian forces. Earlier this year, Vladimir Zelensky was elected president of Ukraine on a platform of ending the conflict and tackling corruption. He was a newcomer to politics and immediately sought to establish a relationship with Ukraine's most powerful patron, the United States. The questions presented by this impeachment inquiry are whether President Trump sought to exploit that ally's vulnerability.
Muna 2014, Russia yakatora mamwe matunhu eUkraine, nyika inodyidzana neAmerica. Vanhu vakawanda vemuUkraine vakaurayiwa neRussia. Gore rino vaVolodymyr Zelensky vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika yeUkraine, vakabva vatanga kutsvaga rubatsiro kuAmerica. Mubvunzo wedu ndewekuti vaTrump vakatora mukana wechikumbiro cheUkraine uye kutya kwayo kurwiswa neRussia kuti vaikumbire kuti ipindire musarudzo dzemuAmerica. Nyai ichabata wari mangwa na rea Amerika. Kutindizwele, nufanira kuitwa ni watungamiri wenyika ya Amerika.
Kubatore ma Republicans, vangibari kubatungamiriza, ndiva Devin Nunes, awavati nyai kutunga na kwembuzi.
In a July open hearing of this committee following publication of the Mueller report, the Democrats engaged in a last-ditch effort to convince the American people that President Trump is a Russian agent. That hearing was the pitiful finale of a three-year-long operation by the Democrats, the corrupt media, and partisan bureaucrats to overturn the results of the 2016 election.
Vebato rema Democrats awasi kufara ni kukundwa kwa wakaitwa sarudzo zemuna 2016. Vakambotanga vachiti Russia yainge yabatsira wa Trump kukunda musarudzo. Izvo zvakakundikana vadzokazve neimwe nyaya yekuti vaTrump vakatyora mutemo mukudyidzana neUkraine. Izvo hazvichatishamisi kubva kubato iri.
Munhoroondo yeAmerica, vatungamiri vaviri chete ndivo vakatongwa nedare reHouse of Representatives vachinzi vainge vachikora mutemo kana kuti impeachment. Vakatongwa ndiva Andrew Johnson nava Bill Clinton. Asi vaviri ava havana kubviswa pachigaro. Mumwe mutungamiri wechitatu va Richard Nixon vakabva vasiya basa muna 1974 apo nyaya yavo yainge yotsviriridza vave kuda kuendeswa kudare iri. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza runyararo muNigeria vashandisa utsi hunokatyidza pamwe nemabara epfuti anouraya senzira yekuti vanhu vaparare apo vanga vachiratidzira vachikurudzira kuti vaOmoyele Sowore avo vanopikisa hurumende vaburiswe muusungwa umo vari kubva muna chikunguru. Vakuru vakuru veCongo vanoti vanhu vashanu vaurayiwa kumaodzanyemba kweDemocratic Republic of Congo nevanofungidzirwa kuti inhengo dzechikwata cheAllied Democratic Forces. Kurwisa uku kwaitwa mumai moya guta remudunhu reBeni iro riri pedyo nemuzinda weUnited Nations. Vamwe varimi vemuMorocco vari kupinda muurongwa hwemushandira pamwe hwevarimi kuitira kuti vawane gohwo rakanaka nerechirimwa chesaffron mwaka uno. Saffron imhando yemaspice anodhura zvakanyanyisa anoita zviuru zvishanu zvemadhora kuAmerica pakirogiramu imwe chete. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvakawanda zvinonzi zviri kutambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekurerutsa zvinodiwa pakufamba kuti mwana mudiki anga achibvumidzwa kupinda munyika iyi. Izvi zvinotevera danho rakatorwa negurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi Shondo Rapera rekusaina mutemo mutsva unobvumidza kupinda nekubuda kwevana vasiri vemunyika iyi vasina mamwe magwaro pamusoro pekufambisa avanenge vainawo. Mutemo uyu unonzi uchabatsira zvikuru vana vane vabereki vekune dzimwe nyika dzinosanganisira Zimbabwe avo vanga vachimanikidzwa kuve nemagwaro akaita sekuberekwa maafidavits kana tsamba inobva kune mumwe vabereki kana mwana achifamba nemubereki mumwe chete kana kufamba nemunhu anenge asiri mubereki wake. Bazi rezvemukati menyika yeSouth Africa iri rinonziwo rakatozivisa mamwe mapazi anosanganisira rekupinda nekubuda kuvanhu nezveshanduko iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nemukuru wesangano reImmigration Advisory for Southern Africa uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Gabriel Shumba, kuti tinzwewo maonero avo.
Sesangano tinozvitambira nemufaro nokuti zvinhu zvatatagara tichitaura hedu kuti zviri kukwedzera kukanganisa mafambiro avanhu pamaboda nokuti pakuyambuka vanhu vanopedza mahours nemahours vakangomira vachiedza kuti munhu umwe noumwe abudise affidavit yemwana kana kuti consent letter yababa yekuti mwana afambe namai kana kuti mwanavo afambe nababa zviri zvimwezvo. Saka zvinhu zvazvichikonzeresa mirizhonga paboda nokuti vazhinji vacho vasingawani maaffidavit awa. Anototengesewa ukaenda parengi mugweru ukaenda mukwekwe anenge achitotengesewa 100 rand kuti munhu awane bepa iroro. Saka zvinhu zvazvava kuvhiringa mafambiro avanhu zvikuru vanhu vanenge vachifamba havo zvokuti vari kuona hama dzavo muSouth Africa.
Advocate Shumba, tinoona kuti mitemo yakaita saiyoyi neimwe nzirawo inenge ichibatsira mamwe mativi sepamwe pekuti vanhu vanonetsana mumwe wotiza nevana angave murume kana mukadzi zvava zvisingabatsiriwo here izvo?
Pakutiza nevana kana vanhu vanetsana zvava zvichibatsira hazvo, bati atitarirei divi randambotaura rokuti zvava zvisinganyanyi kuchinja anything kana kumisa human trafficking kana kubudiswa kwavana mune imwe nyika vachipinda muSouth Africa kana kubva muSouth Africa vachienda kuZimbabwe nenyaya youori huri pamaborders. Saka munhu wese kana uchitobuda muSouth Africa unobhadhariswa 200 rand kuZimbabwe inside, wobhadhariswa 200 rand, unenge watobhadhara 200 rand kuSouth Africa inside. Saka zvazvisingabatsirize nokuti uori hwagara huchingovapo, vana vanongobudisiwa. Saka nyango panoita dambudziko rokuti riri pakati pomurume nomukadzi vachigwira mwana, vana vava vachingobudisiwa zvakare. Asiwo tinongoti hedu mutemo pachezvawo wausina kushata, asi kungoti wawa kukonzera matambudziko akatowanda. Saka tsvai tichiti isusu tiri kumutambira hedu kuchinjiwa kwaitwa maconditions awo, nokuti zvava kutobatsira kuti vanhu vafambe zviri nyore nevanawo vanenge vachiinda kuSouth Africa kuona vabereki vanoshandira kuSouth Africa zvavanyore kana pari pamaholiday zvavanyorewo kuti vana vari muSouth Africa vanodzidza vaende kuChristmas. Saka panofanira kutsvakwa dzimwe nzira dzokumisa child trafficking pamaborders dzisiri dzokuti mungoshungurudza vanhu muchibudisa maaffidavit.
Mutemo uyu unobatsirawo here vana vanenge vachizopinda vachigara muSouth Africa kuti vanga vachizoenda kuzvikoro nezvimwe zvakadaro?
Hazvina zvazvinochinja pakugara muSouth Africa uchienda kuchikoro, hazvina zvazvinobatsira nokuti uyu mutemo unongovawo kuti pabvisiwa dambudziko riri pamaborders kuti kana ari mwana ari 18 years and below unofanira kubudisa kana kubudisirwa affidavit yokuti umwe mubereki asipo wapa mvumo pakufamba kwemwana.
Ava vanga vari mukuru wesangano reImmigration Advisory for Southern Africa uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Gabriel Shumba, vachitaura vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Nzou dzakawanda nedzimwewo mhuka dzange dzichifa nekuda kwenzara pamwe nemvura munzvimbo inochengeterwa mhuka yeHwange National Park, izvo zvoita kuti hurumende isimbise nyaya yayo yekuti dai nzou idzi dzatengeswa kuti dziite shoma. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pakashanyira Studio 7 munzvimbo yeHwange National Park nezuro takaona mitumbi yakawanda yenzou dzakafa nekuda kwekushaya chikafu nemvura zvakakwana, izvo zviri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwakaita mvura mune dzimwe nzvimbo gore rino. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vati Nashe Farao vakaudza Studio 7 kuti pane nzou makumi masere neshanu dzakafa kubva mumwedzi waGunyana, uye kusvika pari zvino pane nzou dzinopfuura mazana maviri dzafa gore rino nekuda kwenzara. Vafarao vati kunze kwenzara chimwe chinhu chiri kuita kuti nzou dzife inyaya yekuti dzawandisa, izvo zvave kukonzera kuti chikafu chadzo nemvura zvive zvishoma. Vachitiwo pakasatorwa matanho ekuti dambudziko rekuti nzou idzi dzitapudzwe, pane dambudziko guru rekuti dzimwe nzou nedzimwewo mhuka dzichafa.
Mhuka nekuwandisa kwadzaita mupaka hamuna chikafu, hamuna mvura. Tinondoziva mamirire ekunze ari kuramba achishanduka gore negore. Tiri muna November, mwedzi wambudzi, tatopakati pemwedzi wambudzi mvura isati yanaya. Zvinhu zvisingasoitiki makore ese kuno kuhwanga hakuna mvura. Saka mamiriro ekunze ari kuchinja. Zvinoitawo zvakare kuti mhuka idzi dzakuenda munogara vanhu. Padzinopinda munogara vanhu dzinenge dzitsvaka mvura, dzitsvaka chikafu. Mukutsvaka mvura nechikafu dzinonge dzakuuraya vanhu, dzakukuwadza vanhu.
Pari zvino veZimparks vanoti munzvimbo umu naine nzou dzinopfuura zviuru makumi mana nezvishanu. Vamwe vanorwira kodzero dzemhuka vanoti mafigiri anopiwa nevezimpacts ndeye kunyepa, vachiti vanoita izvi senzira yekuda kuti vawane rutsigiro rwekuti vagokwanisa kutengesa nzou. Valene Nchisaira vesangano reAdvocates for Earth vanobvuma kuti nzou nedzimwe mhuka zviri kushaya mvura nechikafu chakakwana, asi ndemumwe weavo vane maonero ekuti vezimpacts havazi kubuda pachena.
Pane masangano mazhinji anosanganisa Advocates for Earth and National Society for the Prevention of Cruelty to Animals vanoona nezvekusaitwa utsinye kwemhuka vari kutaura kuti dzimwe nguva maitiro avari kuita haana kujeka. Saka zvinova zvinokanganisa mhuka dzedu kuti mabatiro anoita mhuka anofanira kuva akajeka, kuti vanhu vanokwanisa kuva neaccess kana kuti kukwanisa kupindawo vanhu vanoona nekodzero dzemhuka, vachiona kuti mhuka dziri kubatwa sei, vachiona kuti izvi zviri kunetsa pamhuka, vachiona kuti uwandu hwemhuka hwakamira sei.
Vachisaira vanoti semaonero avo chimwe chinhu chiri kukonzera matambudziko enzara kumhuka munzvimbo yakaita seHwange National Park inyaya yekuti hurumende iri kubvumidza vanhu kuita zvinhu zvakadai sezvezvicherwa, izvo vanoti hazvifanirwe kuitwa munzvimbo yakadai.
Pari zvino sesangano tirikati ndori necomplaint yatakatowana kubva kune community pazvimwe dunhu riri kuVictoria Falls panyaya dzevanhu vari kuchera ko vari kukanganisa even nzvimbo dzavo dzeufuru atoti magrazing areas pachero. Saka ya nyaya dzesvari dzevanhu vari kuchera ko dziri kukanganisa mhuka, dziri kukanganisa even vagari vari munzvimbo dzakatenderedza Zambezi Valley nekunana wangeko.
Asi vafarawo vanoti vanoshushikana nemaonero evarwiri vekodzero dzemhuka, avo vanoti havazi kuda kutambira chokwadi chekuti nzou nedzimwe mhuka dziri kuwanda nekuda kwebasa rakanaka riri kuitwa nebazi ravo, vachitiwo bazi iri rinoshanda zviri pachena uye misiwo yaro yakavhurika kune vose vanoda kuziva mamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzinochengeterwa mhuka.
Nechito huyaiwo muone muzvinzi vanhu ngavasataura vari kumaofisi kunenge kuchitonhorera vari kunana South Africa kana kunana Harare, ngavauye kuno kune vanhu varicho vari kunhamo vavataurire nhamo dzavari kusangana nadzo, kwete kuti vanotaurira zvekuita vanonga vachindopopota mazodai mhuka zvekunyepa dai zviri zvechokwadi taiti pamwe tiri kubatsirana zvakanaka. Vari kwavari, vari kuLondon, vari kuCopenhagen, vari kunyu, ngavauye vaone magariro ari kuita vanhu muti vanhu ava ndo vanogara padhuze nemhuka.
Zimbabwe nedzimwe nyika dzekushamhembe kweAfrica kusanganisira Botswana dzinoti dzinoda kuti sangano repasi rose reConvention on the International Trade in Endangered Species CITES ribvumidze kuti dzitengese nzou dzadzo sezvo mhuka idzi dzawandisa, izvo zvave kupa matambudziko akasiyana-siyana kusanganisira kuurayiwa kwevanhu nemhuka idzi. Vanhu 33 vakaurayiwa nenzou munyika gore rino chete. Pamusangano weCITES wakaitwa kuGeneva kuSwitzerland munanyama vhuvhu, sangano iri rakaramba chikumbiro chekuti mutemo unorambidza kutengeswa kwenyanga dzenzou nezvimwe zvakadaro ubviswe. Mukuru wesangano reSafari Operators Association of Zimbabwe vaEmmanuel Fundira vanoti zvakakosha kuti CITES pamwe nevarwiri vekodzero dzemhuka vanzwisise matambudziko akatarisana neZimbabwe nedzimwe nyika nekuda kwekuwanda kwenzou munyika idzi. Gurukota rezvemamiriro ekunze nekushanyirana vanwovi Zita Ndlovu vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuedza zvese zvainogona ichishanda pamwe nedzimwe nyika kuti sangano reCITES rivaya nemaonero matsva, asi vatiwo vanogona kutora danho rinonzi reservation iro rinoita kuti vambokwanisa kutengesa nzou kune dzimwe nyika dziri muCITES dzinenge dzatorawo danho rimwe chete. Hwange National Park yakavhurwa mugore ra1928 uye ndiyo nzvimbo huru inochengeterwa mhuka dzemusango dzakasiyana-siyana munyika. Yakakura zvinopfuura 14,000 square kilometers uye payakagadzirwa yainzi inokwanisa kuve nenzou dzinosvika zviuru zviviri chete. Ndakamirira Studio 7 kuHwange National Park, ndini Taura Ishava.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tichange tichitarisa nezvekuvandudzwa kwemutemo wekuti vana vadiki vakwanise kupinda muSouth Africa vasina mamwe magwaro anga achidiwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko kuStudio 7 paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutori wenhau akasungwa achibatsira vamwe ambuya vainge vakuvara mushure mekurwa nemapurisa Daud Asima anomiswa pamberi pedare redzimhosva achipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.